Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi china mbudzi 10/2016. Vagari vemu Harare voratidzira pamahofisi ekanzuru pa townhouse nasi vachiti havasi kufara nehuori wavanoti wapfunya chisero mukanzuru ye Harare. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vanoti kushandiswa kwenjanji mukutakura zvinhu kunofanirwa kuve kwakaenzana nekushandiswa kunoita migwagwa. Vagari vemuchinoi vanoti upenyu huri kuramba uchioma munyika zvekuti vakawanda vavo vave kurarama nekutenga kana kutengesa upfu, mafuta kana usavi hunokwana musi mumwe chete. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zvakabuda musarudzo yemuAmerica kuti zvinorevei kumadzimai. Kana mshida kupinda mchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa namba zinoti +1 202 465 0318. Munoti bata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu VOA Shona nekujinya pakanzi like.